Iko zvino tine zvinhu zviviri zviri kuinda mberi same time. Kune mageophysicists nemageologists neveenvironment vari kuita analyze kuchimanimani especially kuti kwakamira sei, topography yacho yakamira sei, depth yevhu racho yakamira sei, kene kana kukaita rimwe dutu kana mapfachamu kuri likely kuti kunge kuchiita zvakaitika izvi ndokupi. So ivavo they have given preliminary report yavo yokuratidza kuti vanofungidzira kuti kwakashata ndokupi. Fortunately or unfortunately, kwese kwakugere vanhu kungangu kukopa kumachongwe kuya kupikok nedzimwe nzvimbo kunoratidza preliminarily kuti ikoko hakuna kumira zvakanaka. Saka vephysical planning vari kuenda vachinoongororavo kuti tonoplana kupi kana vanhu vachizovakidzwa vanovakidzwa kupi. Vaongororavo toda kuti map dzevephysical planning navava vanoongorora vane in-depth analysis yethe environment kana vazosangana ndo patichazobuda nokuti tingatamisa vanhu tikavaisa pokuti kana kuita pokuti.
Hurumende iri kutaurawo here nevanhu vari munharaunda idzi vangangotamiswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo?
Nhasi president vanga vachitaura namadzimambo kuti aiwa taangozomanya tikaenda kuchimanimani tisina kutaura namadzimambo. Vanhu nhasi vazowana mukana wokutaura namadzimambo kuti munofungei nenyaya yokuti kunzvimbo kwenyu kwava nengozi. Ivo vakati madzimambo vakatenderana nesu kuti no, kana kuchitamisiwa vanhu zvingadobetsera kuti vamwe vanogara pane pasingazoiti njodzi yakati wirai. Ndo zviri kuita mberi iko zvino. Chechina ndechekuti kana tazviwana tazoongorora manje toenda kunotaura navanhu kuti tachifunga kuti eno imwe manogara papa pakanaka. Imwe inongotibetsera kuti rural planning yedu tikaibudisa zvakanaka kuchimanimani tinogona kunda tiona nzvimbo dzakawanda tichiita kuti vanhu vagare zwakanaka, asi vachiramba vane livelihood yavo yekunorima kana vanonorima kunzvimbo dzavanga vagara vachirima.
Asika pane rimwe dambudziko apa honorable rekuti vamwe vanenge vakuti aiwa hatingasiye marinda ehama dzedu dzakashaya, panenge pachigadziriswa sei?
Marinda mamwe vakadasiya nokuda kwaMwari. Pakaita mafachamu mamwe marinda akaitwa washed away, mamwe akafusibva namazitombo amakaona ayaya. Saka izvi zvadogadzirika nokuda kwaMwari. Ndofunga chidzidzo chakaitika muchimanimani chinongotaura chega. Saka hatisi kutaura kuti tipanishe vanhu, tiri kutaura kuti aiwa iyo ndiyo njodzi inowira vanhu kana tikaramba tigere nemagariro edu. Kana pakamborohwa seizoziya zvobvira kuti ivhu rakaita loosen up, matombo akadengenyeka. If another cyclone ikaitika zvinenge zvava wese. Izvo ndiyo chidzidzo chiripo.
Imwe nyayawo inosimbonetsa honorable inyaya yemuripo, vanhu vachizoti ko hurumende inokwanisa here kuzotipa mari dzekuti titange kuvaka mimwe misha?
Aiwa, haisi miripo. Hurumende inenge ichida kubetsera vanhu, inenge ichida kubetsera mhuri. Haungazoti kana uchida kubetserwa kubviswa panjodzi woti ndinoda muripo. Hausi muripo kuti ubatsidze. Iwe ndiwe ungatoripa hurumende kuti aiwa hurumende uyai mundibatsirewo ndibve pandiri. Hausi muripo.